manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chivabvu 20, 2017. Makateerera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nechiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndege pasi rese hapana vanoita profit, ukatarisika dzose pakwezibatira nezvekungobatana badara vachiita maalaensi.
Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo votenda kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuAir Zimbabwe, asi vachiti haifaniri kutengeswa.
Misave reforms tine zvimaparastatao zviri kungodya mari vana eZimbabwe kwataa kuisa vakwasha vedu kuti vanosenze ikoko. That's the only job which we have created in the last 2.5 years.
Asi vanotungamira bato rePDP vatenda ibiti vanoti Air Zimbabwe iri kupawo kuti nyika itonyanye kuenda kumawere. Vakarwa hondo yerisununguko vanoti bazi rinovamiririra muhurumende harina zvariri kuita kuvabatsira. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuAir Zimbabwe, asi haifaniri kutengeswa. Nemusi wechitatu veEuropean Union vakarambidza ndege dzeZimbabwe kuenda kunyika iyi kuenda kunyika dziri musangano iri nenyaya yekutyira njodzi, sezvo ndege idzi dzanga dzisiri kugadzirwa nenguva yakatarwa. Dzimwe nguva ndege idzi dzinobhururuka nevanhu vana, izvo zvinoitawo kuti zvinhu zvibva zvaoma. Asi vaGumbo vanoti ndege idzi dzinosimudza mureza wenyika.
Pasi rose, nyika yese, business rendege haritiri kuita mari kana kuti rinzi kuda ringanzi richaita business rakakura. Rinoitirwa kuti rive neyamungati connectivity, kuti vanhu vakwanise kufamba vachienda kune dzimwe nyika pagrematourist. Basa rendege nderokuti iko kazhinji katona kubatsira kwarinoita panyika. Zvinobvira mumana mamwe mabasa akafanana naiwayo atingati etourism, nokufamba kwavanhu vachienda kunoita mabhizinesi kunzvimbo dzavanenge vachienda kutsvaga mainvestors nekune investa kune dzimwe nzvimbo. Ndege pasi rese hapana vanoita profit, ukatarisika dzose pakwezibatira nezvekungobatana badara vachiita maalliances, nokuti hapana ndege inenge ine mari inenge ichigona. Isuwo sokuziva kwenyu imumba andi kutaura navo vaBlessing, tiri kurongavo kuti tivanevo dzimwe ndege dzokushanda nadzo, mamwe maairlines okushanda navo pamwe chete kuti tigoitavo maalliance akafanana nanoita mune dzimwewo ndege.
Wasvika papi urongwa ihwo hwekutsvaga hwekushanda navo?
Tichiri kuhugadziridza urongwa ihwo, sokuziva kwamunoita pasina chekuvanza ndechekuti kambani yedu yeZimbabwe yanga ichisina kumira zvakanaka. Saka tinombogadziridza mabhuku edu tichitaura nevamwe, hamungati mabalance sheet yenyu, tichitarisana navamwe nokugadzirira zvakafanana naizvozvo zvati kutaura pamusoro pazvo, kuona kuti zvamira mune zvakanaka. Ndeni vatinenge tichitaura navo ndozvavanenge vachibvunza kuti apa makamira sei, apa makamira sei. Kana zvanaka izvozvo, ndeni request yedu yokubatana navamwe inenge vaveri attractive. Ndataura kakawanda ndichiudza vanhu kuti tine makampani akawanda atiri kutaura navo, but zvavanenge vachibvunza nezvo vanenge vachida ndozvatiri kugadzirisa kuti tibora kuti tingagona here kupinda into yepartnership namamwe makampani fananidzana nezvinoitwa nedzimwe nyika kupinda into alliances nezvimwe zvakasiyana izvozvo.
Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo vari parunare muHarare. Asi sezvo Studio 7 isina kukurira divi rimwe kunge tsvimbo, tabatawo vaimbova gurukota rezveupfumi vachitungamira bato rePDP vatenda ibiti vanoti Air Zimbabwe nemamakambani ehurumende, uye kusagona kutungamira kwehurumende kuri kukanganisa zvinhu.
Zvakuenda mawere zvinotyisa. Vanonzi vachinamasa vaya vakoniwa, hakuna kana mari kana mabond note acho akambochidzira nawo hausuma wana ba. So it's a crisis state. So ama mvemve akaimbwa nawo mapfumo.
Saka dambudziko iri ringagadziriswa sei chaizvo vabiti?
A very simple thing, we need a political solution in the country. Ngavaende makororo anonzizano apa. But if you ask me from a technical point of view, we have to produce. Nyika haisi kuproducer hii. Nyika haisi kuproducer. So kana tisiri kuproducer, hatikuwa se kutengesa zvinhu zvekunze outside the country, anonzi ma exports. Kutuwa ne mari yekunze kwe imwe nyika. So that's number one, we need to produce. Number two, pada fiscal discipline, pada unyanzi kurana economy, washaika iwao. So that's the second thing, we need fiscal discipline, we need macroeconomic stability. We have to go back to basic economics, the granji taura. Kuti, we eat what we kill. Tikabata gonzo, tunojika mbeva ama zinodikamu. Tikabata okanzo, tunojika kanzo. Zine urubata kambeva, waita expenditure yenzou. My elections ariko. Commander agriculture ya matanga nayo, commander economy ya matanga nayo, is just an instrument ya arbitrage. So management of the economy is key. And the biggest problem ya crisis ya itika from 2013 to now is that the economy has been badly mismanaged na Patrick Chinamasa. Chechitatu, ngati bvise zvimakontrol zvatina zvo zvana SI 64 of 2016. Zvimakontrol zvataita zveduty, zvimakontrol zvataita business doesn't like that. Capital is a coward. So zvimakontrol izvi hazviite zvatangoisa izvi. Chechi 4, let's have reforms. Tine zvimaparastatal zvirungodya mari vana eZimbabwe kwatakuisa vakwasha vedu kuti vanosenze ikoko. That's the only job which we have created in the last 2.5 years. So let's have reforms. Let's get rid of maparastatal. Let's repeal chimutemo chechinonzi Indigenous and Empowerment Act.
Vaimbova gurukota rezveupfumi vachitungamira bato rinopikisa rePDP vatendai biti vari parunare muHarare. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Mutauriri wesangano revakarwa hondo reZimbabwe National Liberation War Veterans Association va Douglas Mahia vanoti havana zvavari kuwana kubva kubazi rinovamirira kana kuti Ministry of Welfare Services for War Veterans, War Collaborators and Ex-Political Detainees. Vanoti havasi kupiwa mari yekubatsirikana kana yekuti vararamisewo mhuri dzavo sezvavakavimbiswa nehurumende. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvavakarwa hondo vachinga Dube kuti tinzwe divi ravo sezvo nhare yavo yanga isiri kudairwa. Asi mukuzeya nyaya iyi tabata vamahiya.
Hapana chiri kuitwa. Mimi ndakambotaura nguva dzapfuura kuti zvaive nani kuti kusave neministry inonzi yevarwiri vorusununguko. Nokuti hapana basa rairi kuita. Hapana chavari kuita chinobatsira isu. Zvavari kuita vari kuita kana paine zviri kuitwa. Hapana chiri kumbobvunzwawo mavo veteran kuti pane zvine chekuita nemi mungade kuona zvinhu zvakamira sei. Which I want to believe is democracy. Asi unotoudzwa kuti iwewe nechada kuzokutengera hembe, iwewe nechada kuti uzofamba nemaoko usingafambi netsoka. Zvekuti isi tinobvunzwa kuti kufamba nemaoko idzotsoka dzichikwanisa kufamba zvakatinakira here kana kuti shatira. Hapana munhu ari kubvunzwa pamusoro paizvozvo. Tinoudzwa kuti taakuda kuti zvakati uye musataura. Saka chatakaindira kuhondo chakatibatsira chii? Tingaende here kuhondo kunorwa hondo pasina chinhu chinozondibatsirawo inini, pasina chinhu chinobatsira ruzhinji rwevanhu. Nokuti dai ruzhinji rwevanhu rwaibatsirwa isu saizvo kana ruzhinji rwevanhu rwainge rwine magariro akanaka, upfumi hwakamira zvakanaka, zvinhu zvakanaka, isusu tinogutawo kubva kupovho. Nokuti ndo vaititengera hembe, ndo vaitipa chokudya, iye vabereki vedu chinonzi Zanla and Zipra, mauto akaumbwa nevanhu. Saka hatichazivi kuti totikudii.
Saka muri kushanda sei nebazi rinofanira kunge richimirira zvido zvenyuri?
Dai matoti iro riri kushanda sei, nekuti hapana chariri kubvunza isu. Rinoti iro ndiro rinoziva zvinoda isu, asi isu tiripo tichiziva zvatinoda. Saka hapana pari kushanda. Iro rinenge rakati kwandiri kana ndaakutaura ndiri inino, ndotoona sekuti rakatoitirwa kuti vawane chokuita chinoita kuti vakafarwa hondo yechimurenga vose vanyaseinda pavasingakwanisi kuzo taurazve aidha pamusoro pehondo kana pamusoro pavo nokuti ndozvatiri kuona.
Mutauriri wesangano revakarwa hondo reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa nezveupfumi nhasi tiri kutarisa nezvinoda kuitwa nehurumende kugadzirisa upfumi uhwo hwaenda kumawere. Nyaya yekusamira zvakanaka kwezvinhu iyi inonzi chatowedzera nenyaya yekuti gore rinouya kune sarudzo uye hurumende yave kushandisa mari yose kutenga mota dzekutsvaga rutsigiro uye zvimwe zvinokwezva vanhu kuti vavhotere bato riri kutonga reZANU-PF. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira zvidzidzo paZimbabwe Ezekiel Guti University kana kuti ZEGU Dr. Gift Mugano, avo vanoti mudura rehurumende pare zvino inhava izere mhepo.
Hurumende haina mari. Ukaita semaaccounts akashuwa nereserve bank, mari iri mubank i2% yetotal deposit, zvichireva kuti madeposita akaiswa nevanhu mubank $6 billion, mari irimo ine hard cash inokwanisa kunotohwema umo i2%, inova tichingati close to $300 million. Saka vanhu vari kuenda chirwirame kunotora mari kubank ye$6 billion, imomo ine $300 million. Saka hurumende yapererwa. And mukaita semareport ereserve bank anoratidza kuti mureserve bank hamuna mari inokwanisa kuti mwedzi upere tichitenga zvinhu kunze kwenyika. Ndoti hakune ma-backlog e6 months. Makambani akaapply kuti vatenge zvinhu kunze kwenyika e6 months hasi tovabhadharwa. Makambani mazhinji Delta yakatadza kubhadhara madividends ayo kumashareholders nekuti hakuna mari kubhangi wacho. Kuti process iitwe kuti mari itenge zvinhu kunze kwenyika unofanira kutanga watsvaga cash yaunodhiposita mubhengi ndoruzaenda pawaiting list yozobhadharwa.
Asi kavari kuti ivo hapana chekuita nekuti munyika hamusina mari, dhora racho rekuamerica harisi kubatika.
Ko zvavakati bhodi noti vakauya chagadzisa mari zhinji akagadzirisika. Tinofanira kudzidza dambudziko remuafrica nemuzimbabwe hatidzidzi. Tinoti taparura mutemo hatitarisi kumashure zvinoende kuhigh school kuprimary kuti kana wafoata macorrection kana mwana grade wanoita correction semapolisi mega asikaita macorrection. Nyika isina mari. Tinofanira kudziva chikonzero kuti nyika isina mari chii. Mari ari kuti iye munyika munoenda mainvestors ndio vanofanira kuunza mari munyika munomu. Mari inouya nemadiaspora vari kunze kwenyika vanounza mari. Mari inouya nekutengesa zvinhu kunze kwenyika. Mari inouya nekupuwa zvikwereti. Ndo masozi emari iwa haiwe nekuprinda zimudhola. Yakaiprinda zimudhola inongopepeka kuenda musango haina zvatibatsira nekuti hakurembera zimudhola. Kunya iye vacho arinda kuti aone zimudhola mangoti haari zimudhola. Saka tino iye ada kuti ndinoda zimudhola. Hapana kuda zimudhola. Haunga solve dambudziko ka reZimbabwe nekupfurira zimudhola. Haina zvatibatsira. Hakuna kune nyika 33, nyika 33 dzakashandisa US dollar dzapinda matambudziko yakafanana ndakapinda navayo. Hakuna kana one yakatanga kugadzira kuunza nyika mari yayo zvekuti kwacha zvisa zvaringana. Tinofanira kugadzira zvigadzirwa zvakawanda. Tinofanira kubvisa zvibinga mupini zviri kuti vati vanhu vasagadzira zvigadzirwa. Izvozvo zviri kuwanisa izvozvo zvecorruption. Ngavabvise corruption ndokutanga. Ngavaite kuti mitemo yekuti vanhu vaite business inge chena zvakanaka iri doing business. Hazvitombodi kuenda kuna godobori. Tokwanisa kugadzirisa kuti tiexport. Nao isusu Zimbabwe tisitagatega panyika 33 dzakashandisa kumari yekunze kwenyika mari yayo yadonha. Zvinongoonza mari isu itoti sudo current. Mari isina zvita. Ndokunzi bondi noti. Makanzwa imari bondi noti. Zvikuitika kubhondi noti. Zvitakataura izvo muna mei gore rakapera kuti richabhinwa. Izvi rakubhinwa South Africa. Mangoti yaita hanzi kwaiye ukaunza bondi noti harisimagirwi. Riri kusimagirwa bondi noti. Riri kubotswana South Africa, Zambia, Mozambique. Munhu echiuya ari pamusiri anopuwa bondi noti. Votova kuenda kumusha. Oh mari yekumba kwenyu endai munoshandisa iyo mari yekumba. Inondochinjwa iwo. Marandi otosara muSouth Africa ikoko. Chagona hapana jira rebhindura. Tangadai akatinomboda bondi noti iyoyo. Randi yatosvika munyika. Manje randi usara kumesina. Bondi noti hakichiwa ikoko.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamirira zvidzidzo paZimbabwe Ezekiel Guti University kana kuti ZEGU Dr. Gift Mugano vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nhasi tiri kuita hurukuro navadhumisani mupofu vekumondoro avanoti munzvimbo yavo hamuchina mufaro nemakororo ari kuba mombe. Atino kwanisa kubata mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba kuti tinzwe divi ravo panyaya yekuti mapurisa haana zvari kuita mukusunga mbavha dziri kurura munzvimbo iyi. Kuti tinzwe zvizere tabata vampofu.
Mukuru kuzvara mombe. Kusine ngumba kuti wangona mangwana kusimishimo. Pamunozoronda ronda mutsvaga mombe yakafamba kuti mwana mombe yakatozviwa ikaskinio. Yakabviswa nyama yakasiwa mabhonzo. Vakomana vacho vachiya vabayira mapanga kumusoro. Nekumakumbo.
Izvi zvakatanga kuitika riini?
Izvi zvane nguva zvichiitika.
Ii nzvimbo dzipi dziri kunyanyoita dambudziko iri rekurasikirwa nemombe mumhondoro macho?
Tinoti Mhondoro Ngezi inonzi kumuloto village 3, Muloto village 3, nemuroja nemuloto village 2, Magogoros, inonzi Magogoros State Primary.
Saka kusvika pari zvino hapana atasungwa?
Hapana atasungwa, havangashingidzira. Munhu wachona akamboya achitenga mombe acho akatenga mombe akazvidzoka akatora mombe dzose usiku akauraya mazindani. Vakamuendesa kumapurisa, mapurisa akati akatanga kuvharavhara nyaya yachona nhasi hapana kana zvati zvaiti. Asi zviri kuitwa nevanhu vemabhucha vari ipapo mumapurisa.
Mungati ndo vari kuita here kana kuti hapana umbo wakati tsvikiti ndo zvinoita kuti mapurisa asasunge vanhu?
Ya, umbo une huripo hwebhutsu yakaonekwa yakatokwa nemunhu. Naiyewo munhu wacho anenge achitotaurawo kuti itai kana nditi munoroya, itai murunduku wamunditi ndini, itai kamushonga yacho yamunoita iyoyo tione kuti zvoita sei. Nyarara yatibvirei apa topedzerai munhu.
Vanhu ka vakasungwa vaba mombe mutongo wacho unenge wakati kurei, havatye vanhu ava kuti vanogona kusungwa?
Ndoda kuti chiita kuti vasatye vanhu ava vanenge vane ushamwari nemapurisa. Vanenge vari kudya mari pamwe chete nemapurisa ipapo. Mapurisa ari mumudhiri rwekudiwa kwemombe kozi. Iwo wabigwa mombe wacho dzakaripota. Mapurisa andoita sekunge iwewe ndiwo waba mombe.
Pabiwa mombe dzakawanda zvakadii kubva zvatanga nyaya iyoyi?
Mombe dzabiwa zvekana ndisine kunyanyisi kana kuma15 zvaitosvika.
Imiwo sevagari vemumhondoro muri kumboitawo here mushandira pamwe wekuedza kudzivirira kuti mombe dzenyu dzisabiwa?
Vanhu vari kutirai, vamwe vari kutisvedza matanga padhuze nedzimba, vamwe vachitenga dzimbwa kuti vakomana vacho vasanye vachiwo kusvikawo imbwa vakawadza chema vakomana vomuka usiku vachitarisa matanga kuti hapane zvingadai chaitika kudanga.
Asi chingave chii chaizvo chiri kukonzera kuti vanhu vatange kuba mombe zvakadai?
Tinoona kuti kuwanda kwaita vanhu nekuda kwesimbulasi yakauya yakavakirwa nedzimba nevemabhucha avavo. Kuwanda kwaita vanhu zvikomboona sekuti ndezvimwe zvezvino zviri kuwanisa mombe kubiwa izvozvo.
Saka ikurudziro ipi yamuri kupawo mapurisa uye makambotaurawo here nemumiriri wenyu mudare reparamende?
Kungoti vakuru vedu kuno kweparamende kuvaona kwacho kunonetsa.
Ndiani mumiriri wenyu wedare reparamende?
MP Mike Gava.
Saka kana vakateerera muda kuvaudza kuti kudii?
Ndodzoti ngevatibatsirewo vamhanyemhanye vemapurisa vedu pakuvatuma vakuru vauye vaodhita mapurisa.
Mugari wekumhondoro vadhumisani mupofu vari parunare kumhondoro kwakare. Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro nemumwe mudzimai wechidiki anoshanda iye nemadzimai vanoita zvemimigodhi. Titsanangurei kuti mindimani uyezve sangano renyu rinonzi chii?
Ndinoitwa Muzvare Tafadzwa Muropa, ndiri programs manager weorganization inonzi Center for Natural Resource Governance CNRG ine mahedquarters kwaMutare uye tine maoffices muHarare.
Imi mate munoshanda nemadzimai anoita zvemimigodhi, ndeapi matambudziko amuri kuona vachitarisana nawo amuri kubatsira imi sesangano?
Matambudziko ari kusanganiswa nemadzimai vari kugara mumigodhi anosanganisira nyaya yekuti vazhinji vazhinji vava havawane mukana vekuti vapinzwa mumabasa nenhau yekuti vanogona kunge vari vanhukadzi kana kuti havana zvidzidzo zvakakwana zvinodikanwa mumigodhi uye tinoona kuti mhirizhonga yakanyanya zvikuru sei mumigodhi inogona kunge iri mhirizhonga mudzimba kana kuti mhirizhonga inotokonzerwa nemamwe maagensi ehurumende yedu zvikuru sei mapurisa vanenge vachida kukanganisa madzimai vanenge vachitaura kuti mining haisi kuhuza pundudzo mukati meupenyu hwavo takaita ongororo munzvimbo dzakasiyana-siyana sekwamarange zvakaonekwa kuti muna 2008 pakaitwa operation hakudzoki madzimai akashungurudzwa zvikuru sei nemapurisa nemasoja apo pavaida kuti vabuditse kuti madiamonds ari kucherwa aya haasi kubatsira madzimai saka tinoti kushungurudzwa kuramba kuchienderera mberi mamwe matambudziko ari kusanganiswa nemadzimai vari kugara mumamining areas anosanganisira nyaya yekuti zvoni hutano hwavo zvikuru sei hutano hune chekuita nesikaru dzavavo tingangoti reproductive health iri kukanganiswa nenyaya yekuti mvura yavanoshandisa pakugeza kana pakunwa inokanganisa mitezo yemiri yavo inenge yakonzerwa nekuti mvura iyoyo inenge yapolutwa nakuti yakanganiswa nemamining companies mvura ine tsvina yanenge ishandiswa nemamining companies inosvika ichiiswa mumurumu saka ndozvimwe zvatiri kusangana nazvo uyewo tikuona kuti vane vechikoro vazhinji vacho havachafariri kuenda kuchikoro vakuda kushanda semakorokoza mumamining community saka tiri kuti isusu secnrg tinoda kuti hurumende itipe mukana wekuti madzimai iwavo vakwanise kutaura nhunha dzavo vakwanise kubudisa chokwadi pachena pasina kuti pane mapurisa kana kuti masoja anogona kukanganisa kodzero dzavo
pane vamwe vangada kuziva kuti imi makafunga sei kuti mutange kuita basa ramuri kubata iri semudzimai
ndabatana neCNRG ndandagara ndiri nhengo yeorganization inonzi Women's Coalition in Zimbabwe yakava inondisimudzira kuti ndigone kushanda nevamwe tione kuti matambudziko emadzimai angagadziriswe sei asi takaona kuti tabatana neCNRG madzimai anogara mumamining community vanga vasina platform atingati mukana wekuti vabatana nemamwe mapato akasiyana-siyana emadzimai kuti vataure nhunha dzavo kazhinji kacho tinoona kuti pakangotaurwa nyaya dzekuti women in mining madzimai anowanzobudiswa ndo madzimai vagara vane migodhi yavo asi isusu tiri kuti zvoni nyangwe mining yacho inonzi inogona kubatsira madzimai inogona kushandura upenyu hwevanhu tikaenda mumamining communities iko zvino zvivakoma tinoona kuti maroads acho akacherwa hakuna mvura yakachena mamining companies acho kuti ugare pasi navo uvatsanangurire nhunha dzevanhu havadi kana kuti vakwanise kutaura nemi uyewo vashandi vanogara mumamining community havana mukana yekuti vakwanise kufoma yatingati workers community saka takaona kuti zvinhu zvakakosha kuti tishande nemadzimai agara mumamining communities tione kuti kuri kunzi migodhi yese yapera tikuti kuri kunzi zvicherwa zvese zvapera pasi zvii zvimwe zvatingakwanise kuita zvinogona kuvandudza upenyu hwevanhu saka ndosaka tichiti tinoda kuti titarise yatingati maalternative ndedzipi dzimwe nzira dzinokwanisa kuunza mbundudzo zvakaita seagriculture ongororo yeduwo vakoma takaona kuti kazhinji panotanga mamining activities minda yevanhu yakanaka inotorwa nemamining companies kazhinji kacho tinoona kuti madzimai vanova ndivo vanorima chikafu vanobatsira nyika kune chikafu vanenge vasisawane minda yekuti vakwanisa kuti vaenderere mberi vachichengeta mhuri dzavo
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muri pano pachirongwa chedu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington
tinotenda Marvelous iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu
ndinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa nezvedanho rakatorwa nedare remakurukota kana kuti cabinet rekubvumidza kuvandudzwa kwemutemo unochengetedza kodzero dzevana kana kuti Children's Act kuti unge uchifambidzana nebumbiro remutemo idzva kuvandudzwa kwemutemo uku kunenge kwaakuitawo kuti inge iri mhosva kuti vabereki varodze mwana asati abva zera pamwe chete nekusatoresa mwana chitupa chekuberekwa kana kuti birth certificate muhurukuro yedu tinasa chigaro wesangano rinomirira vanhurume repadare vajona gokova tinogamuchira ine mufaro pastudio 7 vagokova
tinotenda vakandimiri nekundigamuchira pastudio 7 kwazuva yavateereri
Vagokova nhasi tiri kuti timbotarisa nezviri kubuda kumusangano wanga uchiitwa nedare remakurukota kunyanga uko kwatinonzwa kuti vawirirana kuti mutemo une chekuita nekodzero dzevana Children's Act unge uchiwandudzwa kuitira kuti ufambirane nebumbiro remutemo idzva imiwo sesangano repadare munotambira sei urongwa uhu
isisu tiri boka revarume varume vacho vakawanda tiri madzibaba vane hanya nevana vedu baba vasingadi kuonawo vana vedu vachirodzeswa vasati vasvika zera saka tikutopengawo nenyaya yacho yekuti dai kwava nemutemo wakadai vana kana vari maoko edu semadzibaba vave vana vanochengetedzeka
nyaya iyi haisi itsva vagokova yekuti vabereki vamire kurodza vana vari vadiki chii chiri kuita kuti zvirambe zvichienderera mberi
isu padare tinoto nemaprograms atinawo atiri kushanda nawo nemadzibaba nevanhurume kuti vanhurume ngatimirei nenyaya iyoyi tishande pamwe chete nevezvemutemo vavariro yedu ndeyekuti vanhu vasatombofa vapinda munjodzi yekusungwa because isisu tiri kuita public awareness yekutanga kutogara nevarume tichitaura navo pamusoro pekuipa urongwa ihwohwo hwekurodza vana vadiki
kune zvimwewo zviri kunzi zvinofanira kunge zvichisungirwa munhu kana akanga aita zvakafanana nezvinoitwa pane dzimwe tsika hanzi china mwari zvimwe zvinhu zvinganzi here vanhu vanofanira kusungwa kana kuti itsika dzevanhu muchionawo imi vagoko
I think china mwari choda kunzwisisiwa because kana vanoita zvechinyamwari vachidzidzisa vana kubata varume havasi kuti ibva vanozviita izvezvi zvinhu zvofanira kuva nenguva yazvo saka kana china mwari tiri kuratidza kuti tiri kukonzeresa kuti vana vabatwe vasati vasvika zera then tinogona kupesana nacho but sekuziva kwatinochiita inonzi pachimucultural practice but as long as isingasvike pakuti vana vanenge vakubhinywa nekushungurudzwa nevarume nekuti vabva kuchina mwari
dzimwe tsika dzamungatiwo dai mutemo uyu ukashandura ikave mhosva dzingava zvakaita sezvipi munyaya dzekuchengetedzwa kwekodzero dzevana
tinotaurawo pamusoro penyaya yechiramo but yechiramo irimo kudhara mumurawo because ukabatwa uchinzi pane yavanoti indecent assault wabata mwana mazamu wabata mwana nhengo dzisingafaniri kubatwa then even ari muramu unofanira kutorangwa pamusoro peizvozvo saka ndo dzimwe tsika dzatiri kuona kuti dzichiri mumagariro edu patinofanira kudzipedza tsika huru inonetsa panyaya idzodzi ndeyekuti vanhu havadi kutaura pamusoro pazvo zvinhu zvofanira kutaurwa pamusoro pazvo tichizviexpose tizvipedze varume vave varume pavo kwete pagandano
saka imisangano renyu zvii zvariri kuita kuti nyaya idzi dzinge dzichikurukurwa padare pane vanhu vese
izvozvi tine atinoti macommunity dialogues patinosangana varume madzimai izvi nevana vadiki tichitaura nyaya idzodzi dzemagariro akanaka atinofanira kukurudzira nemagariro akaipa atinogona kusangana nawo anofanira kunomhangarwa kumapurisa tiriutaura pamusoro penyaya idzodzi izvezvi munharaunda dzakawanda hatiri kushanda tichisangana nevarume tozotora varume toti handei tonogara pasi nemadzimai nevana toona kuti matambudziko atinawo ari munharaunda dzedu ane chekuita nekushungurudzwa kwevana matambudziko akaita sei
aiwa tinotenda zvikuru vagokova nekuwana nguva yekutaura nesu
tinotenda ndafara kuti nhasi tawanawo mukana wekuudza vateereri zviri kuitika munyika medu
manga makateerera kuna sachigaro wesangano revanhurume repadare vajona gokova muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu jonga kandemiiri ndiri muwashington dc ndokusiyai mumaoko ablessing zulu
aiwa tinotenda jonga sezvo nguva idi yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare Gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo votenda kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuAir Zimbabwe, asi vachiti kambani iyi haifaniri kutengeswa. Asi vanotungamira bato rePDP vatenda ibiti vanoti Air Zimbabwe iri kupa kuti nyika itonyanya kuenda kumawere munyaya dzezveupfumi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange munesu zvakare mangwana. Anokoneka nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeChindebele.
Tikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 20 Nkwenkwezi 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla leMDCT lithi liphangathi komkhankaso ongakaze ubonakale. Silengqoqo lo mgcini sihlalo webandla umnumzana Love Momoyo.
Engakutsho ukuthi leli bhalabhala esiphakisiwe ukuthi torture ngo-1999 sikhuluma nje selidiniwe. Kambe selidiniwe langena endlini yakho. Kambe umnikazi webhalabhala ngubani? Kambe sowungabo nguwe wena umnikazi wendlu kumbe ibhalabhala lilobunikazi abuye li-torture.
Lamhlanje kuhlelo lwethu siqoxa lomntakami umzana Wolfman Ncube umkhokheli webandla leMDC othi wadlengulwa eSouth Africa kodwa amapolisa kawafuni kubopha owenza lesisihluku.
Mase ngivuke ekuseni ngibona ngimanzi ngasembenzeni ngiyambuza ukuthi kwenzakaleni ungitshela ukuthi a bengiyocansini nawe esithandwa sami ngathi cha ungathi bo yocansini nami.
Kuhlelo lwethu lwemaphandleni lamhlanje sixoxa lesakhamuzi semaphisa umnumzana Winston Dube. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla leMDCT lithi liphakathi komkhankaso ongakaze ubonakale. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla umnumzana Love Momoyo ukuze sizwe ukuthi kahle kahle unjani lomkhankaso abathi wehlukene leminye yeminyaka yonke.
Engakuveza ukuthi njengenhlanganiso sesiqalisile uhlelo lokufika ebantwini. Uhlelo lwethu sesile nyanga ezintathu balisungula lapho kwaqala khona umongameli uPresident Tsvangirai evakatshela ama-provinces wonke awenhlanganiso yethu lapho wayebonana khona labantu abangekho kwezombangazwe kodwa kungabantu abahloniphekayo ezigabeni ezijiyeneyo kuvalisa abe-church izinduna lamasobhuku kanye labosomabhizinisi. Sasesihlela uhlelo lwesibili lapho esathuma khona inkokheli zebandla lethu ezingamalunga e-National Standing Committee. Sabanika ama-province achiyeneyo ukuthi bekhokhela inhlelo zokuyafika ma-structures ethu kuma-one. Engakutsho amafitshane babhizi njengoba ngikhuluma nje kuma-provinces wonke ngenhlelo ezijiyeneyo. Inhlelo lwakuqala njengoba ngitshile ukuthi luhlelo lokusebenzela ku-ward. Omunye lomunye sitheka abuyele lapho i-ward owazalwa khona akhulele khona ekhuluma nabantu ebabonisa ngamalungiselelo okhetho asekhona. Silokhetho olunye oluqondane labontanga lapho esikhangela ukuthi omunye lomunye kabelethe umntwana wakhe nxa sisiya iregister njengama-voters. Sibo sesiba lolunye uhlelo oluqhutshwa ngomama olukhangelele lakuthi umama kangatshiyi umntwana wakhe nxa esiyabhalisa ukuba yivota.
Kulolunye njalo udaba oludla ubhedu lezinsuku udaba lokumanyana kwamabandla. Sesike sezwa abanye besithi amabandla ngaze abambane okuzakhathaza ukuthi ngumbani ozakhokhela umanyano lo. Uthini wena ngodaba lolu?
Sina nje enhlanje sase utsho ukuthi ubumbano okhokhelayo kumbe ngubano ongasoze khokhele awuqathe kangangako. Okhathekileyo ukuthi kube lesivumelwano osokuthi ngendlela esihlela ngayo kumbe sisebenza ngayo inhlelo zethu ziyahambelana yini nalabo bantu esifuna ukusebenza la. Singakhangela inhlelo ukuthi ziyahambelana sokusitsha ukuthi lawo muntu kumbe labo bantu kuyabo kusobala ukuthi ngasebenza la. Engakutsho sizama ukuthi sichace udaba lokuthi umbani ongakhokhela. I-NDC ekhokhela uTsvangirai isileminyaka elitshumi lasikhombisa phose ilwisana lomgabe lezalo yakhe. Engakutsho ukuthi leli bhalabhala esiqhakisiwe ukuthi torture ngo-1999 sikhuluma nje selidiniwe kambe selidiniwe langena endlini yakho kambe umnikazi webhalabhala ngubani kambe sowungabo nguwe wena umnikazi wendlu kumbe ibhalabhala lilobunikazi abuye lixotsha yikho ngibona ngathi kuyachaza sobala ukuthi thina njengenhlanganiso sasidinga umuntu ozakhokhela umanyano lo kusobala umuntu osuke exotshanisa inyamazana yakhe ngamafitshane yikho esiwukhangeleleyo njengenhlanganiso ukuthi nxa sokudingakala umuntu ozakhokhela umanyano lo ukhona kade vele esekelana lebhalabhala lele and isibona ngathi kusobala ukuthi bhalabhala leli ngelakhe.
Hello ke ngumnumzana Love Moyo umgcini sihlalo webandla le MDCT ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekwabulawayo.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela lamlela amshweshwe
lamlela nampa bafube mbula.
Ikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngisekhezi emaphisa njalo ngixoxa lesakhamuzi umnumzana Winston Dube. Ngiyakwamukela kuhlelo Mthembo baba.
Yebo, linjani Nkomo?
Hayi, siyaphila, linjani lani khona ngaphe ekhezi?
Hayi, siyaphila, siyaphila, sibona nje ukudiveka emaphandleni lapha.
Kuyini okuhluphayo tu?
Lapha impilo enzima, kulamali, sibilinile, kutotile, kuphilwa nzima mani.
Litholanga lutho emasimini?
Emasimini kutholakala okuncane, sibelilinengi kakhulu, kutotile.
Okuncane belikutholile khonoko kuyini?
Kanje kuyimunjanyana, kuyisipho kunye kuncane, kulokungamabelanyana lakho, kuphulile kwaphonsa, bekungafaka abantwana ngenxa yokuthi amazi abe maningi.
Ngalokho Dube iseliphumile vele emasimini sezange namahlanga kusela lutho lwenzakalayo.
Abantu abaningi sebephumile lapha emasimini amahlanga lo bengakangeni kumele ukuthi kuqale kungani uyaphuza.
Ngezinye indlela ungathi libhekane lendlala lonyaka lomnyaka ozayo.
Indlala vele iza kuba khona kusabe kuthiyana njengabantu ngabantu. Ngoba abanye bahle besele zona izinto zokulimisa, abanye abalimileyo nje endaweni eziqhileyo bazatholathola. Indlala vele iza kuba khona, ikakhulu ebantwini ezifuyeni kuzabangconywana.
Wena kuyini okuvunileyo, kuyini ongathi ukutholile?
Amabele, amabele anyana nje alalawa athise sitopatopile khonokho okuncane, hayi izingalani zincane. Ke lapha sifika ngamadodo, lapha indawo yamadodo le, yonyaka kula, balutshwana.
Olivama ukuwatshaya mpela amajodo.
Yinxa izulu lingaliningi kakhulu, hayi phela kudla imchanga, kuyini okunye ungakudla apha njengokudla imchanga lapha emakhaya lapha indlala phela.
Izifuyo zona uthi zikahle mpela lo nyaka zizasila, agcwele amadamu lamadlelo ami kahle.
Amadlelo ami kahle, amadamu alamanzi, kodwa amadamu phela sayaqhubeleka vele, amadamu la aqhubeleka kudala ngamadamu nje ngebizo. Akugcini manje ongamadamu lokhu masinya nje kuyabe sekungela amanzi nje.
Kula mizamo yokwagebha kakutsha kukhitshwa udaka.
Le indawo yekhezile imizamo ungayibona ngaphi Nkomo? Lapha hayi akukhathana lapha, kahle sibona imizamo yokugebha amadamu lapha fethu kusivela kwezinye indawo.
Amanzi awukunatha emakhaya lapho liwakha ngaphi emfuleni lilezikotsho kuhamba njani?
Kulezikotsho zilithwane izikotsho, uthole isigaba zengu-2 labantu abaningi kulezikotsho 2 kuphela nje, zilithwane izikotsho.
Liyawathola kahle kahle kodwa amanzi?
Mazimbili kungafa SA1 amanzi asetholakala nzima, siyathola ye kodwa ke abantu bahamba umango omude besiyadinga amanzi, bahamba imango.
ukhuluma ngodaba lwezikotsho lolu lendlala elibhekane layo mhlawumbe mabe lalela abakahulumende akhona amazwi ngathanda ukuba ukuwaqondisa kibo
abakahulumende ngakhuluma kodwa sesiyakhuluma sadina vele indawo le ikhezi vena ayikhanyelwa abake bebuye abakuye ebantwini bezozibonela abantu baphila nzimanjani
abantwana ezikolo bayahamba kahle kodwa
abantwana ngikhuluma nje abantwana abaningi baxotshiwe khona pha esigabeni esikole baxotshiwe akula mali ye-school fees bayithatha apha abantu imali akula mali vele baxotshiwe abantwana abaningi bahlezi
kodwa uhulumende wathi akula mntwana omele axotshwe ngenxa yokwehluleka ukumbhadala imali ye-fees kabakulandeli lokho abaphathi
mina angeke ngifakaze into ekhulunywe nguhulumende ngoba kuyakhulunywa emaphepheni xa sokubuya ngathi ezikole bayakutshela ukuthi thina sikwazi lokuthi umuntu ebuyethela imali ezikole ezikolo
hhayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo oDube siyabonga
siyabonga
Nkomo lolobe kuluhlelo lwezemaphandleni ngixoxale sakhamuzi isekhezi umnumzana Winston Dube Asibe ni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Langlela njwane, langlela njwane, langlela mshweshwe, langlela nampara.
Siyabonga Ntungamili. Sekulenani eliphezulu elikhwela mihla ngemihla elabesifazane abahlukuluzwa kumbe kubulawa ngabesilisa kwele South Africa. Ngeviki ezayo sizalethulela indaba eziphathelane lalokhu.
Uhlupho olunjalo luningi kakhulu ngoba ungananzeli abantu besifazane basuke eZimbabwe umuntu uzalapha akakutholanga lokulaywa nje ekhaya abantwana babancane basuke ezikolweni usebuye lapha eSouth Africa fike lapha mhlawumbe uyaqala lokuthandana nje la noma sehlangana lenkinga akula babakazi ozaqonda kuya thi hayi babakazi lapha sokunje ugcine ehlale ebekezela kuloya inkinga agcine esebuleyo njengalokho esikubona kusenzeka.
Thiyani Ndlebe ngeviki ezayo lapho esizalethulela khona indaba ezokuhlukuluzwa lokubulawa kwabesifazane ngabesilisa esokubhahile eSouth Africa. Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma le ndaba litshona le ndaba sixoxa lomntaka mnumzana Welshman Ncube ugugu lethu Ncube othi wadlwengulwa kwele South Africa kodwa amapholisa ayala ukubopha owenza lesi sihluku. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlela.
Yebo futhi ngiyajabula ukuba uhlela.
Yesizwa kuthiwa uke wehlelwa ludubo olukhulu kakhulu ungasitshela ngamafitshane ukuthi kuyini.
Yebo futhi ngiyonguliwe ngahamba ngayovula i-case emaphoyisa. Amaphoyisa i-case yami awayithathi serious ngoba naye uyagwaba uthi yena akukho ndawo lapho i-case yami ezofika khona ngoba yena uyazana nabantu abaphezulu. So ngithe ma ngiqeda ukuvula i-case yami ngathathisa ngapha iphoyisa i-statement. I-statement sami bekuyi-six pages kodwa i-docket police yofika ngasekhothi kwatholakala ukuthi i-statement sami phakathi kwe-docket sokusele amapheji amabili nje kuphela. Njalo yena naye lowo muntu ngamkhomba epoyiseni ipoyisa alimbophanga. Ngathi ngibuza ipoyisa ukuthi kwenzakalani why ungambophi lo muntu. Ipoyisa lathi lona lithole umlayezo from uGeneral Ndaba noColonel Simelane yibo abamphetheyo bathe engabophi lo muntu.
Ngamafitshane ungasitshela ukuthi kahle kahle kuyini okwenzakalayo.
Cha, umuntu lowo besilokuzwana but lokuzwana kanjalo besivumelene ukuthi mina angikakazimiseli ngokuya ngasocansini. Sahamba sayodla isidlo sasebusuku. Sema sidla isidlo sasebusuku sathola newayini lokuphuza. Ngicabangela ukuthi kukhona isidakamiso wasifaka ewayinini lami ngoba angizwisisi ukuthi ngaphuza iglasi elilodwa nje lewayini. Ngavele ngalala ngangazizwa nje ngalala njengomuntu ofile. Angi-understand le. Mase ngivuke ekuseni ngibona ngimanzi ngasemlenzeni ngiyambuza ukuthi kwenzakaleni ungitshela ukuthi a ngiyocansini nawe sithandwa sami ngathi cha ungathi boyocansini nami ngoba angikuzwanga nokukuzwa nje ukuthi lisukume ngasithi isikhathi lapha netafuleni bengihleli khona ngizofika lana ngakhumula nini lezompahla kwenzakaleni angazi yonke lento. Into yokugcina engiyikhumbulayo bengihleli lapha etafuleni ngiphuza lelo wine. Okwenzakale ngemva kwalokho angiku-understand, angikuzwisisi, angikaze mina ngaphuza iglasi lewayini ngaba yindiyana ndlela.
Manje nxa utshela amaphoyisa usiya kumkhulu wakhona umchasela ukuthi kuhamba njani, ngabathathi inyathelo?
Ngabathathi inyathelo sengize ngabhalela naye uminista uMbalula yena ngokwakhe. Ngathi mbhalela uminista uMbalula wangiphendula wathi yena uzongenela aze kimi angiphendule ngemva kwensuku ezimbili. Namanje lokho kuzinsuku ezimbili, I'm sure sokuzodlula amaviki amabili. Ngaya lapha ne-police station yakhona akukho lutho olwenzakalayo. Lokho bathi bona balinde i-forensic. I-forensic igazi lelo lathathwa kimi nalo udoti owathathwa ngaphakathi. So i-forensic wakhona ngiyambuza, ngiyababuza ukuthi uphuma ngemva kwesikhathi esingakanani. Bathi ngemva kweyinyanga ezingu-6 or more months. Ngiyoba ngikuphi mina njengomuntu odlwengulwe lapho? Ngiyoba ngisenzani njengomuntu odlwengulwe lapho? Mina ngiphila impilo yami ngedwa ngaphakathi kwe-island. Akekho umuntu engiphila naye. Akufanele ngihlukumezeke.
Wena ungumta kamnumzana Welshman Ncube oyazakalayo kakhulu kwezombusazwe, njalo lithethe komongameli Jacob Zuma. Pho lokho akwenzi na ukuthi icala leli libe lesisindo kakhulu?
Yebo, uWelshman Ncube ubaba wami ongizalayo, kodwa umthetho umthetho. Umthetho ufanele wenziwe. Ubaba wami akekho ngaphezu komthetho, njalo ubabazala akekho ngaphezu komthetho. Leli lilizwe elilandela umthetho, lilomthetho. Mina ngingumuntu la, nginamaphepha okuba la, even kuthiwa anginawo amaphepha, ngingumuntu. Kufanele ngisemzansi, imithetho yasemzansi kufanele ingivikele mina. Why kuzomela ukuthi mina ngihambe ngiyotshela ubabazala? Ubabazala kasilo police, ubabazala kasiye prosecute, ubaba wami kasiyo police lasemzansi, ubaba wami kasiye prosecutor yasemzansi. Umthetho ngumthetho mawenziwe. Kunamapolice, kunamaprosecutor, mabenze umsebenzi wabo njengomsebenzi wabo. Why kumele mina ngisebenzise ubuhlobo? Pho laba abanye omama ngaphandle abangenazi izihlobo bazokwenza kanjani? Kutsho ukuthi bazodlwengula nje kuphele kudlule kanjalo ngoba bona kabanazi izihlobo.
Okwakathesi kuyini okwenzakalayo ukukhangelela ukuthi uzakwenza ngodaba lona lona?
Okwamanje nasemapoliseni akukho nto eyenzakalayo, ngasekhothi akukho nto eyenzakalayo. Mina sengize ngabhalela u-National Director we-Public Prosecutions, u-Advocate Sean Abrahams, ngimcela lokho abakubiza ngokuthi yi-private prosecution. Ngoba ma bengafuni ukuprosecutha indaba yami, ma bayilethe kimi mina ngizifunele abantu abanjengabo-Harry Nell bangiprosecuthele indaba yami. Ngoba mina ngiyabhelieve ukuthi mina nginayo indaba, nginabo futhi ubufakazi bokuthi mina ngivumelananga ukuya ecansini nalo muntu, njalo nginaso isiqinisekiso sokuthi i-state sizomconvicta lo muntu. Ngicela leyo mvumo ma kuyukuthi i-state asifuni ukuthi simprosecute.
Hayi, kuyezwakala, siyakufisela inhlanhla ukuthi udaba lwakho luphethwe ngemfanelo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu, ungavalelisa uZulu.
Ngiyabonga Zulu, saleni kahle.
Hayi, lathi sibongile. Hello ke ngugugu lethu Ncube, umntaka mnumzana Welshman Ncube okhokhela ibandla le-MDC ebesixoxa laye. Uhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC, lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lelami uSithandekile Mhlanga. Namhla kuhlelo sixoxa lo nkosikazi Sakhile Liline, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Botswana. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu sisi wakhe.
Siyake sikuzwe ukhuluma emsakazweni njalo ubhala lembiko ethile ebulenjini. Kahle kahle ungubani njalo kuyini okukhankaselayo?
Izizalwane sakhile sibongisa kodubenza lenzingwane. Ikhuluma kakhulu ngabomama, iabuse yabomama, uhlukumezwa ngabomama ezindlini. Umuntu ongumama nxa esehlukumeza ezindlini akubi kuhle. Uhlala ubona umuntu ongumama engotshayiweyo. Abanye ngabama blue eye, abanye umuntu uyabe egxotshiwe njengeBotswana lapho uyakwanisa ukubona omunye umuntu egxotshiwe. Ihlala phansi uzithi ngile 2 days ngilala emnyango. Uyabe ekhatshana lekhaya kuyabe kungena ukuthi angathini. Kuhlukumezwa kwabantu abangumama labantwana of which umuntu engalunganga kakhulu empilweni.
Njengoba uzisebenzela uwedwa ungekho kunhlanganiso lezi ezilwela amalungelo oluntu kumbe kwezombusazwe, uyakukhulumisane labo yini labo mama?
Sometimes ngiyakwanisa ukuthi ngihlale phansi lo muntu ngimcebise, ngimtshela ukuthi uyabona nxa empilweni nje, nxa umuntu ungabona umuntu ongubaba elilanga lokuthi ufake isandla, akufake isandla kwesibili, akufake isandla kwesithathu, vele umuntu uma ekuthanda umelanga akufake isandla. Ngikwanisa ukuthi ngincede umuntu lwana ngimdingise umsebenzi, kumbe nxa nginokuyimali okuncane angilandawa ngiphinda ngisebenze ngithole nginike imali make sure ukuthi uyahamba ekhaya abuyele, ngoba impilo yeBotswana ma ungumZimbabwe uphinde uhlukumezeke. Omama abaningi bayabesesaba ukuyaripota emapholiseni ngoba uyabethanda ahamba ayiripota uzafika banjwa adiphotwe. Ufutshe ukudiphotha futhi uyabona ukuthi ngizadiphotha ngingelalutho kumbe nginjani, ungcono ngihlale ngimelele ukuthi ngihlukumeze, kodwa at the end kubulawa wena, kuba yisilima wena enesala umuntu okuhlukumezayo lokhu enjalo. Ngiyaye ngize ngifise ukuthi nganithiwa kule minye imikhankaso ebakhona eyangapha yabomama abangapha eBotswana, bona abavele eZimbabwe. Sometimes singahlangana as a group sikwanise ukuthi njengoba ngihamba mina almost umsebenzi engiwusebenzayo njengoba ngishilo umbeka duze lamaZimbabweans almost every day. Yabona ukuthi omunye umuntu can just open up ekutshela ukuthi umbona nginje sesihambe ngithwele nzima ngilamsebenzi. Omunye awutsho ukuthi ngiyasebenza ushoneleli ngingatshayise ebusuku uyabuya ngitshaye. Into ezinye ziyabe zizusha ubuhlungu lawo ubona ukuthi kungumntu akamama wakho, into ebuhlungu kakhulu ezusha ubuhlungu.
Kubona bebaningi yini abadubekayo kumbe iningi lile msebenzi engcono?
Hayi, abantu beZimbabwe eBotswana abaningi badubeka. Befolele ukudinga ama-piece job njengokuthi imoto iyaliphonga ukuthutsha izihambela. Ufica umuntu ongumama usegijimela emoteni ewindini, piece job ecela ama-piece job ukuthi at least umuntu lwangame ngamniwa kwe-20 pula kumbe 30 pula ewatsha. Khonapho ungabona esenza njalo endlini uyabetshile umuntu ongoba behlezi, kumbe uyabetshile abantwana ekhaya lomama. Bakhona abasebenzela kuhle, abaziholela kuhle, but abantu bayadubeka. Ufucuthuza umuntu ethi ngilele erenkini 2 days ngiyelandawo yokuhlala ngoba engafuni ukuthi eziphosela kobobaba ukuthi at the end agcine ku-abuser futhi ebekwazi ukuthi akula lapho zakhona yena ngiyowakudobhayo wakuninga indawo yokuhlala.
Ngaphambilini kwalingxoxo uthe omama abawodayo bagcina bengena empini yabachayeli bemchova.
Ewodeni lami ngomunye wangikhona ngiyangibenthinxa ngilespare time ngiyangiyonta amabheli. Ekuhambeni kwami okokugcina ngizange ngihambe kuhle eSouth Africa ngoba safika sasiyawota eBenoni le-Kempton Park. Ikhombisa sihambe ngawo sathi sesibuyela sesingenele ukuthi sesiqedile. Salandwa yibo bona abobhuti bemchova basitshela ukuthi yeke umuntu lo esihamba ngawo ama-7 seat. Bayaphayilitha so akumelanga ukuthi singene kuyo, kumele siyegada amabhasi. Baharasa sitshela ukuthi sizalitshisela lapha silenza into eziningi. Sasingomama sasibaningi, sasi-almost ikhombi yayiphosa ijwale kuyithi omama. Kwasihlukumeza kakhulu ngokuthi uyethukile. Udriver bamkhipha bamfaka esayidini kwathiwa sesili driver to e-park station liyengena phakathi kwamakhombi hayi ahamba. Le imota siyawonta isenzane ngayala futhi libamsinzo salitshisa litshise konke le mpahla zethu. So into enye ukuthi ungathi uyacabanga lapho usuthi ucrossport uhambe iyewota uyahamba uhambe lichosi ufike ubulawa egoli abantwana bakho ngapha bekumelele ukuthi umama uzabuya. Ungawota eZimbabwe ungawota eZimbabwe amabheli but amboni ukuthi kuzasinceda ngoba lapha liwodwa khona eMozambique kungena usithi eZimbabwe bahluphe ebhoda njalo ukulideclare imali zangikhona ezeZimbabwe kufuneka imali eziningi okudlula ma ungena eSouth to Botswana usiyawota.
Laba abanye omama abathengisa emgwaqweni-ke
bakumele ube ne-trading license. Into futhi trading license yangibona yena leyo ukutshela iqiniso sami abayiniki ama-foreigners. Ama-foreigners ungabona uyiniwa uyaburali shop or ibotiki shop ikokho kuthi uzawusenzobaleka njalo kumbe uthengisele emtswaneni ozabe engasozethi nxa sebebuya bona bana abantu abebhayilo kumba becouncil abatshela ukuthi ngumZimbabwe yabo funga uhlala lawo engani umuntu okhuluma isikhalanga kumbe ngomntwana anti bangasoze bekunanzela ngoba bangakunanzelela uyabeya-charge uphinde uthathele impahla. Ofutshe i-trading license yona leyani ukuze uyitholi awuyitholi.
Sibonge sibongile kakhulu ukuxoxa nawe kuhle.
Okay, ngiyabonga kakhulu sesifakile.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Sakhile Liline, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Botswana. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile, ube lelanga elihle. Kwezemidlalo lamhlanje, abasekeli beqembu leHighlanders baphakathi kokuqoqa imidlalo yokuzilibazisa lokulibazisa uZulu ngenjongo yokubuthanisa imali yokuphathisa iqembu labo elikhangelelwe ukuthi lizahlawuliswa imali ngemva kokuthiya umdlalo ungaphelanga ngeviki edluleyo phakathi kweqembu leHighlanders leDynamos. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yabasekeli beHighlanders kwele South Africa uAbel Khumalo.
Kuzabe kunabaculi abaningi ababuya kithi khona ngale komthwakazi. Imali esizoyithola lapho zohambe eklabhini ukuze ikhona ukubhadala ifine leyenzakele yendlela yokumiswa komdlalo owayenzakala phakathi weHighlanders zeDynamo.
Likhangelela ukuthi kuzaba kulabo bani ngamagama nje amalutshwane ongasitshela bona ababe libazisa uZulu?
Kuzabe kunabo Mehlo kaZulu, abashaya maskandi, kuzabe kuno ethimbani uzinja ziyamluma, amabhukudwane, nama groups amaningi kakhulu abuya kithi khona la akhona besikole.
Kanti vele imizamo yona le eyokubuthelela imali yona le lithatha njani njengoba lesinqumo sakhona sokubana iqembu lihlawule malini akukakhulunywa?
Hayi, thina silanda ukuthi bazocharge imali engakanani. Thina imali esiyabe siyi-raise lo midlula le ababeyi-charge silanda, thina sifuna ukusiza iclub. Thina ngendlela esibona ngayo singama-supporters e-Highlanders, abantu laba benza intentional i-special ama-referees. Into abayenza benza amabomu ukuthi vele iqembu bayakwazi ukuthi thina abantu ama-supporters e-Highlanders vele bale-temper, ungayenzi i-decision encane vele baphose izinto phakathi. I'm not encouraging abantu ukuthi baphose izinto phakathi.
Licabange ukuthi lizaba le mali nelizayibuthelela kuno?
Ngazi ukuthi singaba le mali kodwa maybe ngafika kubo 20,000 yesesibhekelele lapho singayi-raise.
Alo, ngu-Abel Khumalo isiphathamandla senhlanganiso yabasekeli beHighlanders kwele South Africa. Wekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le e-South Africa.
They love you so much, by Abu Kalela. I will not give up, Miss Abafalela. I'm stealing your heart, me nangin jenga sela, but full of salela. Just cause I'm with you, but it was the pella. You can't see, you can call me Mandela. I will just love you forever and never, and shout out a love from a people.
I will pray for you and make you my hubby. But you gotta treat me like a treasure, my love. Oh, I will pray for you and make you my hubby. Yeah, yeah, yeah. But you gotta treat me like a treasure. You gotta treat me like a treasure.
Titan nehamba lo Amara Brown besithi bona mukoko singakehlukani wathi ke sikhangele ezinye zendaba ebesilazo ukuhlelo lwethu lalamhlanje. Ibandla le MDCT lithi liphakathi komkhankaso ongakaze ubonakale. Lamhlanje ke sixoxe lomntakami nomzana Welshman Ncube othi wadlwengulwa eSouth Africa kodwa amapolisa akawafuni kubopha owenza lesi sihluku. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu igama uChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.